zvinezvi zvinotorwa zvikurusa kuti mutungamiriri weAmerica vaTrump votaura zvinhu zvakadaro tichirangana kuti ko ivo pavakapinda kuita mutungamiriri weAmerica vakapinda sei. Tinoziva tese kuti vaTrump vakabiridzira mai Hillary Clinton pasarudzo reAmerica rakaitika iroro. Isusu kunoku takaedza nemazvo for the first time uno muZimbabwe vanhu vakakambeina kusina mhirizhonga, vanhu vachibvumirwa kuenda kwese kwavanoda kuenda kune runyararo futi. Asi isusu kati tiri an underdeveloped country, zvimwe zvinhu zvaakasati zvanyatsogadzirika nenzira dzayo chaiyo. Saka zvinhu zvakazvidiwa panapa ndezvekuti dai hurumende yapiwa mukana kuti zvinhu zvigadziriswe nemazvo, hazvigadzirike overnight ka. Ndosaka vanhu vakati Rome was not built in one day. Saka apa ivo kana vakudaro it means kuti vava kutostaifla, havasitombora kuona development nekubudirira kweZimbabwe, because Zimbabwe irikufamba mudirection chaiyo chaiyo yekuti tikuda kugadzira zvinhu. Although yes of course panogona kuita mashortcomings here and there, asi chikurusa ndechekuti effort yataka taisa yanga ichioneka yanga iripo.
Asi haisiri America yega iri kuramba ichipamhidzira zvirango, handiti kune UK vo neEuropean Union, munozviona sei?
Anonoona problem iripo ka ndeyekuti vamwe vanhu vanoda kuda kutonga nyika dzisiri dzavo vechiisa zvinhu zviya zvinonzi nechitungu mapuppet government. Nyaya iri panapa chete inyaya yokuti nyika idzodzo dzauri kutaura dzagara dzinoda regime change. Zvavasingadi marevolutionary party nemarevolutionary movement avanoziva kuti ndo akavarwisa kuti vabude. Saka apa vakuedza kuti neback door vopinza marejime achadhenza kumachuni avo ivo. Ivo voita maDJ. Isusu tichitamba nziyo dzavo.
Kana muchida kuti mudyidyane navo, munodini kungoita zvamunotaura izvozvo kuti kudyidyana kwenyu kugoramba kuchienderera mberi?
Tiri kuedza nenzira dzese. Mutungamiriri wedu vaMnangagwa vabuda vakaratidza nyika yese nevanhu vese kuti ivo mutungamiri akasiyana, mutungamiri anoda kuingenja nemunhu wese. Vari kuedza kuti aiva ngatitauriranei even papoint yokuti vakatodaiwa vanhu vese even macandidate ese akaluza maelections vaititaurira netiwake Zimbabwe tiri tese. Saka this shows kuti hurumende inoiyi nemutungamiri wacho vaMnangagwa vari kuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.